Vatsigiri vakawanda veZANU-PF vanoti chakaitwa navamugabe zvasiya bato ravo rizinyekenyeke. Izvo zvichaita kuti rikundwe zvichitevera kudzingwa kwemunhu ane rutsigiro rwakasimba mudunhu remasvingo neMidlands. Mungomutsigiri weTeam Lacoste muzvare Netsai Chikungo vanoti vave kutofunga kutsigira mapato anopikisa.
Zvinonetsa because vanhu ivava vaka vakutozoti bohwa manje. Izvata kutongofungira ingadai vatongotipa zvedu tiwane hedu kutovhotera zvedu kana MDC maalliance leaders arunza achauya, because hazvichatobatsiri, vatoparadza musangano apa.
Mumwe wemutsigiri weTeam Lacoste aramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake atiwo vangomirira sarudzo kuti vatsive vamugabe.
Mutsigiri weZANU-PF takagumbuka zvikuru nekudzingwa kwakaita vatungamiri vedu vose mumasvingo kusanganisira navice president wedu vamunangagwa. Naizvozvo takagumbuka kuti takatarisira kuti pachaitika maelection 2018 tinoshanda navo.
Nezuro chikwata cheG40 chinotungamirwa navaAmasa neNjana sachigaro akatsiva vaEzra Chadzamira chakakurudzira kudzingwa mubato kwevakuru vebato mumasvingo vanoti vaJosaya Hungwe, vaLove Mo Matuke, vaPaul Mangwana, vaClemens Makwaremba uye vaChadzamira. Asi Team Lacoste inoti haisi kutambira zviri kuitwa neG40 uye ichiramba ichitora vaChadzamira sasachigaro wayo mumasvingo. Mutauriri weTeam Lacoste mumasvingo vaRonald Ndava vanoti havasi kuzotambira kudzingwa kwevakuru vavo mumasvingo vachiti musangano wakaitwa nezviro hausi pamutemo.
Hatingati corruptions executive yemasvingo vari 7. Saka izvi tinoona kuti kureresa kwavakaita vakaresa zvakakura vachiresera province ino. Vachiresera executive ino. Saka tofunga kuti musangano denu wambo wapa chirango chekuti vambomiswa padivi tichiinda mberi. Nokudawo kuti vakokwa vanga varipo vatinofunga kuti vanofanira kunge vachitipa guidance vachiziva musangano. Vana comrade Muzembe na comrade Chumba CC members vanoatenda any legal meeting yavanonyatsoziva kuti ava vagovernor. They don't constitute a quorum to call for any meeting or neither to make any changes to the executive of the province. Saka zvese izvi tinozviona zviri zvinhu zvisinganyatsokunakira province yedu, uye zvinokonzera a lot of disunity kumamembers emusangano.
Asi nhengo yepolitbureau vaota Muzembi avo vanofungidzirwa kuti ndivo vava kutungamira G40 kumasvingo vanoti izvi hazvikanganisi ZANU-PF pasarudzo nekuti yangodzinga mapete anga apinda mumukaka.
ZANU-PF chatohwina 30 out of 26. Kana maconstituency edu ari 26 tohwina 30. Ndo level confidence yetinayo kuno kumasvingo province. Asi mukaka wanga wapinda mapete, saka tabvisa mapete kuti vanokwanisa kudya mukaka zvakanaka. Handitika munonzwa kuti Lacoste aiwa taidiscribe zvakakwanawo nhasi kuti idemoni, because demoni ndo rakapandukira Mwari mungirozi 1/3 dzikauya pano pasi. So nhasi tatosanudzana munhu wese kuna Mudhara president Mugabe. Handitika munhu wese wotitwasa saizvozvo. Saka demoni reLacoste ndo ratasvina kaburitsa. Munhu wese adzokera kunani? Kuna Mudhara popo.
Nyanzvi munyaya dzekuzovatongerwa yenyika mumasvingo vatinaye mapingure vanoti uku ndo kwava kupera kweZANU-PF iyo inogona kukundwa musarudzo ikaramba ichirwisana kudai.
Isu tinotorese vanhu vakazvimirira zvedu pakutarisa zvematongerwo enyika izvi. Tinoona sekuti vamugabe vazvisikira moto muziso, nokuti vamunangagwa mukaranga kavo munowanga agara nesapoti yake kuno kuzasi kumasvingo uku. Saka pano tinetsei kuti ivo vamugabe vakatarisana nemaelections akaoma kudai awa. Nao tingareverana nemauti vanhu havachavhotera musangano weZANU-PF. Hakuna zvakadero, vanotovhotera musangano unopikisa. Zvisinei nokuti vamunangagwa vajena here kakuti zvakati, asi unongoona netemba iri muvanhu kuti aiwa vadiniwa nezve.
Sasvigaro vechidiki muMDCT vaHappymore Chidziva vanoti vanotambira vatsigiri veLacoste nemaoko maviri.
Isu sevechidiki veMDC tinotambira zvikuru sako vechidiki vakawanda veZANU vari kutaura kuti vanga vari kuZANU vari kusapota navamunangagwa vanga vakutiwo nezvaitwa izvi. Isu takutosumuka kuti tisapote bato ravatsvangirai. Haiwa, tinovagamuchira nekuti isu takagara tiri kumberi tichizviziva kuti munhu anokwana nemakiyi enyika yeZimbabwe ndovatsvangirai, munhu ane makiyi eikonomi yeZimbabwe ndovatsvangirai.
Hondo yekudzingwa vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamunangagwa iri kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa nhasi kwevatungamiri veTeam Lacoste kwachivi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndiri Gandri Maramba.